Munyori mukuru we Zimbabwe Chamber of Informal Sector Association kana kuti zichia va Wisborne Malaya vanoti hurumende inofanira kushanda zvakanaka nevanoita mabasa emaoko sezvo vari ivo vari kusimudzira upfumi hwenyika. Vamalaya vanoti pari zvino hurumende haisi kukoshesa mabasa emaoko kunyange hazvo mabasa aya ari iwo akabata nyika zvichitevera kufara kwemakambani akawanda. Vamalaya vanoti tsvakiridzo yakaitwa yaburisa pachena kuti pane vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe munyika vanoita mabasa emaoko.
Tikatarisa nyika yedu yatiri kutaura nezvaei pari zvino maringe nemastatistics enyika rekuti 94.5% yevanhu vari kushanda mabasa emaoko munyika muno. And kekare statistics idzodzo dziri kutaura kuti pa 94% yo mu 14 million population yevanhu more than 6.4 million ndo vanhu vari kuita mabasa emaoko. And vanhu ivavo basa remaoko ravari kuita rito nevhalu munyika yeZimbabwe. Tikatarisa zvekare mastatistics tirobva taona kuti about 2% iri kutaura yevanhu ndo chete vari covered nemedical aid. Vamwe vese ava vari kungorarama uchizi vakarwara mumwe anongofa mumba uri vakaenda kuzvipatara zvipatara zvakaprivatizwa vanogona kushaya rubatsiro kana vasina mari. Saka matambudziko ese atinawo munyika iwayo. Saka tikufila tikaita program yatiri kuita yekupera kwemwedzi uno inonzi conference yeValue of Informal Economy ichakwanisa kubuditsa nyaya idzi tichipawo pfungwa dzedu kuhurumende kuti tingaite sei kuti batirane pamwe chete nyika ichifamba zvakanaka tisingaise zvematongerwo enyika mumabasa emaoko evanhu vemabasa emaoko.
Vamalaya vanoti vanhu vari kushanda mumabasa emaoko vari kusangana nezvinetso zvakawanda munyika izvo zvinosanganisira kusungwa nemapurisa.
Mukushanda kwevanhu mumabasa emaoko ari munyika yeZimbabwe machallenges aripo akawanda kuti tikatarisa nyika yedu pari zvino makambani ari kuramba achivharwa ende kuvharwa kuitwa makambani vanhu havasi kuenda kudzimba unogara ari kutsvaga nzira yekuti angararame nayo sei uye achiraramisa mhuri. Mumedziro yacho vanhu havari kupedzera vakuita futi mabasa emaoko anova akaita kuti organization yatinayo ivepo. Saka dambudziko riripo nderekuti zvichienda nekuti vanhu varita mabasa emaoko akasiyana siyana mamwe mabasa emaoko ari kuitwa nevanhu utungamiri hwenyika hausi kuzvigamuchira sezvazviri. Tikapa muenzaniso vanhu vanoshanda mabasa asitombote kutengesera mumigwagwa hongu dzimwenguva vamwe pavari kutengesera dzinova nzvimbo dzisina kutsarikana asi mabatirwo azviri kuitwa nehurumende oro kuburikidza nemalocal authorities hazvisi kunaso kuti twaso vari kubva vapiwa mhosva kuita unge mbavha kana kuti muchirungu toti kukriminalizwa kwavo vanhu ivava. Saka isusu tiri kuti iyo nyaya iyoyi ndo iri kukanganisa zvinhu zvakawanda maringe nezvobudiriro yenyika nekuti kumabasa emaoko uku ndo kwakubasa kwekushandira kwevanhu vese. Saka dai zvaibvira shungu yedu seorganisation tiri kuti hurumende inofanira kusvika pachidanho chekuzvininipisa yoregedza kutora vanhu vemabasa emaoko sembavha kana kuti sevanhu vari nhubu munyika asi yobata donzvo rekuti vanhu ava kushanda kwavari kuita nemaoko vari kutoraramisa mhuri vari kuendesa vana kuzvikoro uye vari kutoita kuti nyika ibudirire. Dai vanhu vese vakagara pasi pasina munhu ane chaari kuita ndakachimbofunga kuti nyika yedu ingadai yamira papi zuva ranhasi pamwe dai riri bongozozo rehondo rekurwisana nenyaya yekuti vanhu vanenge vafa nenzara.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumusangano uyu vaElijah Mutemeri vanoti hurumende yakakurudzirwa nesangano revashandi repasi rose reInternational Labour Organization kana kuti ILO pasi pechisungo chesangano iri icho chinoti nyika dzemuAfrica zhinji dzazara nevanhu vanoita mabasa emaoko. Chibvumirano ichi chinokurudzira hurumende kuti dzikoshese mabasa aya uye dzimaenzanise nemamwe mabasa akaita semumahofisi ayo ane zvikwanisiro zvose uye anoshandwa zvakanaka.
Pane mutemo mutsva watingati mutemo nokuda kwokuti mashoko kuti tinyatsotsanangura kuti chonzi chii anotinetsa muchirungu vanoiti recommendation kana kuti zvinhu zvakaunganidzwa zvikapiwa kudzinyika kuti dzitarise dzisevenze naizvozvo kuti twanga unozoita sei. Saka kubva mukati mezvinyorwa izvozvo izvo zichiya iri kubuda neurongwa hwekuti vangaona kuti vangasevenza sei pamwe chete nehurumende kana kuti neministri inoona nezvemabasa amaoko inova ministry ye small to medium enterprise kunova ndokwaka kunosevenzawo boka iri revanhu vari muinformal vanosevenza neministri iyoyi. Saka tine kuunganidza kwatiri kuita zvinhu zvedu tine gwaro ratinoda kuburitsa ratinoda kunopavo veministri 7-0 ati kuda kuita kuti vanhu vedu vari kusenza mabasa amaoko vaonekwe sevanhu vakudzwe varemekedzwe nekuti tine chokwadi chokuti mabasa avanoita anoita kuti nyika inoi imire zvakanaka kana vakasasevenza vanhu ivava nyika inoi imire zvakanaka saka tinovimba kuti hurumende ichazvitora kana pane pavanoti kugadzirisawo patenge tisinganzwisisi voti gadzirisa isiwo kana tichida kuvagadzirisa vonzwisisawo togadzirisana tofamba pamwe chete tinoda kusevenza nehurumende yedu zvakanaka hatidi kurwa nehurumende asi vakatirambidza kuita zvatinoda kuita zvakafanira zviri pamutemo zvekutirarame ndofunga ndopane zvoita dambudziko chete.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvemabasa emaoko munyika amai Stemso Nyoni kuti tinzwe kuti hurumende iri kuitei mukuvandudzwa kwemabasa emaoko kuitira kuti ave nechiremerera. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gantu Maramba.